Nhasi chikwata cheZimbabwe changa chichitashurana nechikwata chekuScotland mumutambo weWorld Cup. Vanga vari mugroup rinonzi Group B refirst round, apo manga miine zvimwe zvikwata zvinoti West Indies neIreland. Zvikwata zvanga zvichapedza zviri pamusoro. Chekutanga nechechipiri panzvimbo dzekutanga neyechipiri ndodzanga dzichapfuurira idzo kuenda kustage inonzi Super 12 yeWorld Cup, uko kwadzichanosanganawo nedzimwe timu dzepamusoro. Zimbabwe pamutambo wayo wekutanga yakadashura Ireland ichibva yazodyiwa hayo zvishoma neWest Indies pagame rechipiri.
Mungati mutambo wanhasi wanga wakakosha sei kune Zimbabwe?
Mutambo wanhasi wanga wakatikoshera pakuti tinge tichikwanisa kukunda Scotland, kunge tinge tichipfuurira kumberi. Ndizvo zvatakwanisa kuita nhasi, apo mukuru wedu anotungamira chikwata iye captain wedu Craig Irvine neuyo mukomana ari kudadisa zvikuru anoitwa Sikanda Raza vange vachitungamira chikwata cheZimbabwe kupinda muSuper 12. Chikwata cheScotland ndicho chatanga icho kubheta, vachibva vaita 132 runs mu20 overs dzavo. Izvi zvakwanisika nekuti vakomana veZimbabwe vakatungamirwa naTendai Chatara vakwanisa kunge vachikanda izvo zvakanganisa vanhu veScotland kuti vasange vachizoita ivo total yakakurisa. Sekudaro Zimbabwe yazvenge ichitandanisa 133 kuti inge ichibudirira kuti inge ichihwina mutambo uyu. Pakutandanisa apa captain Craig Evan ange achikwanisa kuita iye maranzi anoita iwo 58 achiterwa naSikanda Raza aitawo 40. Ndizvo zvaita kuti chikwata cheZimbabwe chinge chichizokunda.
Icho chikwata cheZimbabwe chakunda nemawickets mangani?
Zimbabwe yadashura Scotland ne5 wickets.
Zvamira zvakadai chii chichange chakuitika kuchikwata cheZimbabwe cricket?
Zvazvakureva izvo zvakureva kuti chikwata cheZimbabwe chaenda pachinhano chepamberi chemutambo weWorld Cup. Nemusi wemuvhuro vachange vachisangana neSouth Africa pamutambo wekutanga pachinhano cheSuper 12. Iyo mutambo uchatambirwa kwakare kuHobart kwatange tiri kuno tichitambira mafirst round matches edu. Panozoteerawo mutambo wePakistan, apo tichazodashurana zvakare neBangladesh, the Netherlands topedzisira neIndia. Dzichapedza dziri pamusoro mugroup mbiri ndodzichaenda kumasemifinals eWorld Cup.